Mambo chamubira zvandiri kutaura kudai vhota kuni riri kutoitika kwekuti ndiani achaita mutungamiriri wepan African Parliament. Kunyangwe vakanominetwa varivo voga vanokwanisa kupinda maelections, mutemo wacho unoti ivo vari voga vanofanira kuvhoterwa zvakare kuti tione kuti zvavanzi neregion yavo vanodiwa nyika yose Africa inovada here.
Mambo Charumbira vakasarudzwa sei kuti vagozosvika pakunzi ngavachinomiririra Pan African Parliament semutungamiri wayo?
Vacharumbira vakasarudzwa neSouthern Region ichitarisa unyanzvi hwavainawo nechipo chavainacho chokubatanidza vanhu nokuva noruzivo rwakawanda rwePan African Parliament, because payakange ichivakwa ndiye mumwe wokutanga 2004 waivapo akatungamirira makomiti akawanda akakosha muPan African Parliament. Saka vanhu veregion yedu yeSouthern African Caucus vakasarudza ivo vari voga kuti vamirire eSouthern Africa.
Ngatitariseiwo kuti vane rutsigiro rwakadini kubva kune dzimwe nyika dzemuAfrica.
Vakasarudzwazve neNorth, ndingada kudaro nokuti North yanga ichifanira kuisawo kandidati inokwikwidzwa vacharumbira, nokuti ndo maregion maviri anga ane kodzero yokuisa makandidati, asi North yakati kwete. Paita murume anoruzivo anoechipo chokubatanidza vanhu, ngatimupe mukana. Saka North haina kuisa kandidati, saka vacharumbira vamira vari voga. Tikatarisa mamaregion West, Central neEast, tinoona rutsigiro rwakawanda runobva kumaregion iwawo. And ndinovimba patinoverengwa mavotes vacharumbira vachange vaine mazhinji kwazvo, nokuti munhu asina zishura nyange dai muchiita maelections munombe muchiti iwe wakanaka iwe wakadai, asi munhu unongoti munhu wese wese anoda kuti Africa inge yakabatana munhu wavo.